A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 9th, 2017. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the women's roundtable, we are looking at the rise of the First Lady, Dr. Amai Grace Mugabe, within politics in the country and how it will impact the rights of women. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzi.
Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join the conversation right now.
And you can also join us on the internet right away. You can go to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and don't forget also www.voandebele.com, and you can watch the conversation right now.
He is also my favorite. I love my favorite. I respect my favorite.
We're hearing there from Dr. Amai Mugabe, as she is our main topic today on the Women's Roundtable, where we are looking at her rise within politics in the country and how it will impact the rights of women. What are your views on the issue, PJ?
And the First Lady, Dr. Grace Mugabe, officially launched her political career after her election to head the ZANU-PF Women's League. Prior to her appointment and following it, she highly criticized on the then Deputy Vice President, Dr. Joyce Mujuru, whom she accused of wanting to topple her husband.
And Dr. Grace Mugabe successfully lobbied for the removal of Dr. Mujuru during the party's rallies throughout the country, and she was eventually expelled, that is Dr. Mujuru, from her vice presidential post in 2014.
So recently now, Marv, Dr. Grace Mugabe campaigned for the dismissal of former President Emmerson Mnangagwa and dressed him down during her party's youth interface rallies. President Mugabe gave in to the First Lady's accusation and requests and eventually fired his deputy on Monday, accusing him of witchcraft and insubordination.
And, you know, going further to that, the ZANU-PF Youth League and the Women's League yesterday put their backing and support behind the First Lady, and they were saying that they would like to see her being appointed, PJ, as one of the VPs when the party go to Congress next month. So it now remains to be seen what will happen. The biggest question is how the First Lady's rise in politics will benefit women. Some are actually saying, PJ, it's good for women, but then some are critical, saying it depends, you know, on how she got to that position, if she gets it.
Yes. And now let's take a listen to some of the videos taken of the First Lady speaking about how the former vice president was harboring plans to take over her husband's job.
In 1980,
The there, PJ. We're seeing, you know, the First Lady, Dr. Grace Mugabe, she attended there what was called Super Sunday, where she met with members of the apostolic sect from all over Zimbabwe. And she there was talking about how the former Vice President Emmerson Mnangagwa was harboring, you know, ideas of actually toppling the president back in 1980. So, you know, we want to hear from you, our viewers, what your views are.
Yes, and I understand from that crowd of ZANU-PF supporters, there were some that booed her.
I think it was actually in Bulawayo, not this
in
crowd. It's
in
the
Bulawayo.
Crowd that was in Bulawayo the previous Saturday.
Yes.
And I think that's where all this venom actually came up. We saw for the first time the president himself, President Mugabe, denouncing his deputy to say that he would topple him the next day. And that's exactly what happened.
On Monday,
he was toppled. Vakabavado Nedzwa, as the president said.
Siyalamukela uhlelo lethu lalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama lapho esihlaziya khona izankatha izanhluphe ezibhekane labo mama kanye lokuphumelela kwabo. Lamhlanje kuhlelo lethu asikhangele ukuphakama lokuthuthuka kwezombusazwe kukankosikazi Dr. Grace Mugabe. Abanye bangathi kuhle, abanye njalo besithi kubi, asihluzeni khona lapho. Ngoba abamsekelayo labo bathi kuhle kakhulu ukuba lo muntu wesifazane olamandla kangaka ukuthi uyakhuluma lo mongameli welizwe amtshele okokwenza. Nanku phela uxotshe unkosikazi Joyce Mujuru ngo-2014 ngandlela inye. Nanku sanjalo usexotshe omunye wabasekeli bakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngenkuthazo kankosikazi Grace Mugabe. So uGrace Mugabe ulamandla ngempela. Asihluzeni bomama alindaba. Lisithinte ucingo lukhona lapho kumabona kude ku-001-202-619-2077. Lichie inombolo zenu kona lapho. Sihluze lindaba. Njalo, lilike ikhasi letu ele VOA Ndebele ku Facebook. Lingenza njalo. Njalo, lilandele live streaming yetu. Lilike futhi njalo kona lapho. Lisitjele ukuthi likhona. Libukele lathi. Nxa ufuna ukuchia inombolo zakho kona lapho. Silakho ukuzithola. Sikuthinte ngocingo ungene uhlelo.
PJ, I won. Asi pane fire kubira makuseni. Tangatiri pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tinokuchingamidza imese. Nasi pachirongwa chedu chemadzimai che Women's Roundtable. Tiri kutarisa. Zviri kuitwa nemudzimai wenyika. Nemudzimai wemutungamiri wenyika. Dr. Amai Grace Mugabe. Kuti izvi zviri kufadza madzimai here kana kuti kwete uye zvinoreva kuti kodzero dzevanhu kadzi dzichawanikwa PJ dzichienda pamusoro here nekuti tiri kuona vari kutsigirwa ivo neyavanoti ivo Women's League kana kuti madzimai emubato ravo uye
zvevechidiki
vemubato ravo kuti vawanikwe vachisarudzwa semumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika Vice President wemurume wavo vaRobert Mugabe. Saka takamirira kuona kuti panosvika mwedzi unouya zvinenge zvakamira sei. Takaona munguva yapfuura Mai Grace Mugabe vachiwanikwa ivo vachisvora chaizvo vaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika wechidzimai Dr. Joyce Mujuru. Vachita Mai Mujuru vanga vari kuda kutorera murume wavo basa. Amai Mugabe vakakampena, vakashora, vakataura zvakawanda wanda kumisangano yaiitwa muZimbabwe. Asi takazoona muna 2014 Amai Mujuru vachidzingwa mubato uyezve pabasa ravo. Tazoonazve mazuva apfuuraya kuma Youth Interface Rally anga ari kuitwa munyika. Dr. Amai Grace vanga vari kutaurawo pamusoro vaimbova mutungamiri zvakare vaEmmerson Mnangagwa vachivashorazve vachiti vaMnangagwa varikuda kutorerazve murume wavo basa. Takaona nemusi wemuvhuro vaMugabe vachidzinga vaMnangagwa basa. Asi vasati vadzingwa taiona kumarali nyanya nemusi weMugovera kuBulawayo. Amai Dr. Grace vakataura chaizvo vachiti ivo vaMnangagwa vanga vatenga vamwe vanhu kuti vazouya vachivasvereredza parali uyezve vaMugabe takaona kekutanga vakatsamwa chaizvo vakabva vataura ivo kuti aiwa kuinini kuti ndakakugadza iwe semutevedzeri wangu vachireva vamunangagwa ndakatadza here kana ndakatadza ndobva ndakudonhedza chokwadiwo nemusi wemuvhuro takaona vachidonhedzwa saka ndozvatiri kutarisa pana pakuti zviri kuitika izvi zvinobatsira vanhukadzi here nekuti tiri kuona kuti kuuya kwemwedzi uno yatinenge taakuziva kuti mai mugabe vabudirira here kana kuti kwete uyezve regai timboenda kuna Dr. Joyce Mujuru vaimbova mumwe wavatevedzeri wavamugabe vachitaura nemutori wedu wenhau Blessing Zulu muhurukuro yavaita nhasi vachitarisa zviri kuitika mubato iri reZANU PF ravakasiya
munhu anoda kuramba akashingizhira masimba asingade kupa pundutso asingade kupa nzira dzekuti vanhu vagone kufunga budiriro pachavo iye aramba akavasunga akangoombatirana navo ko nhasi vava kurwisana navamunangagwa ndimai Mujuru here
asi munoona seiko kuramba kurwisana nekuti vakawanda vakati mai Mujuru spada ndo vanga vachikonzera matambudziko zvakamboitikawo kuna vatekere asi zvinenge zvisiri kupera kunyanya pane ivo vakarwawo nderusununguko
saka imimi mungadai maakuchigutsikana manje kuti saka dambudziko ndiani apa dambudziko ndiani nokuti haangangoramba ari munhu wanika ari kungonongedzera dambudziko ndinengi dambudziko ndinengi dambudziko ndinengi iye achingosara ari mutsvene chete imimi Zimbabwe yese pasi rese rigoti hai ndiye ngirozi bedzi ava vese vari kudzingwa ava matambudziko iye zvino ndaane makore matatu ndisirimo muhurumende matadza kana kundipomera mhosva 1 yanditora kumatare edzimuti saka kutaura kuti munyika muno nekuvapa mabasa kwavanoenda vachinoita mabasa kunana United Nations kunana Kosovo kwese kwamunonovatumira uko kuti Zimbabwe mapurisa anogona basa chaizvo saka kutadza kubata vanhu zvako kadiki diki kwainga Grace akateka ringi mukaswera mazvibudisa wani
tichitaurawo nevamwe vakarwawo nderusununguko vari kuti vangada chaizvo kuti imi mushande navamunangagwa makagadzira here kuti mushande navo
kunational people's party isisu takati hatirambe kushanda nemunhu anofarira runyararo anofarira pundutso nerugare rwevazhinji anofarira zvinangwa zvakarwirwa nevarwiri vorusununguko hatina kana munhu wani watinomboramba uye mai Mujuru ari ega haana mhinduro inogona kuti nhengi handimude nhengi ndinomuda
tiri kunzwa po kubva kuna amai Dr. Joyce Mujuru vanga vari kutaura nemutori wedu wenhau Blessing Zulu ataura navo nhasi asi tiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu wekutanga Dr. Chipo Dendere makadii Dr. Dendere
ndiripo hangu mavhu wakadiiko
aiwa ndiripo zvangu muri kunzwa iri mugango iyi tiri kuona zviri kuitika mubato reZANU PF tiri kuona amai Dr. Grace Mugabe vari kunzi ivo vari kutsigirwa nevechidiki uyezve nemadzimai emubato ravo kuti vawanikwe ivo vachizoselectwa kana kuti vachizopiwa chinzvimbo chemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika zvinorevei izvi
ndanga ndichiverenga zvanyorwa na Maureen Kademonga anyora mangwanani anhasi achitaura iye kuti vanhu maonero achiitika zviri kuitika muZimbabwe ngatifungiwo zvakare kuti zviri kureva kuti iye ZANU PF pachayo ipati iri kuendeka neshanduko kubva nemukati mayo ndinoo ndizvo zvimwe zvezvenza ndanga ndichifunga nezvazvo asi varipo vazhinji vari kutarisa voti zviri kuitwa namai Grace Mugabe hazvina zvazvinoreva nekuti vari kungokwanisa kuwana masimba nekubudikidza nekuti ivo mudzimai wapresident asi inini mafungiro angu ndekuti tikatora pfungwa idzodzo dzekuti tinotora mumwe munhu tomuisa mubhodhoro ratinokwanisa kumezha takaisa kana patafura pedu kana pachii totarisa bhodhoro iroro toti munhu uyu iye pachake hapana zvaanogona kuita pasina mumwe munhu I think tinenge tarasika nekuti ukaona munhu nemunhu ane ambition yake saka vanhu zvavanofanira kunge vachizvibvunza ndezvekuti chii chiri kudiwa namai Grace Mugabe chii chavari kuda ivo hongu pana president hongu pane zviri kudiwa napresident asi ivo samai Grace Mugabe chii chavari kuda Ndinoona kuti dambudziko nyika ndiri kuti vanhu vazhinji havasi kuteerera masipichi ari kupiwa kumarari ezanupf zvakadzama. Vanhu vanoteerera zvinenge zvabuda munews kana kuti zvinenge zvanyorwa pasocial media anova iwo mavery short clips. Asi inini nekuti basa rangu rinoda kuti nditeerere, but in listening kumaspeech amai eGrace Mugabe ekubva nguva yekubudiswa kwanaijuridia. And unoona kuti munhu ari kuedza kuzvigadzira kuti ave the kind of politician ari accepted kumazimbabwe. So vanhu vanofunga kuti what do you mean by that?
Chii chamunoreva ipapo?
Chekutanga vakabva pakunzi just first lady to Dr. Amai. Mazimbabweans ari obsessed ne-education yevanhu, intellectualism. Whether or not vanhu vachati i-fake degree kana kuti i-degree rakawanikwa after 3 years kana kuti isusa mutakaita maphd edu 7 years, so tonzwisisa kurwadza kunoita kuita phd. Asi ndoziwo futi kuti tiri munyika yekuti vanhu vanotarisa Morgan Tsvangirai voti Morgan Tsvangirai haana kudzidza anozivei. Ndikateerera maspeech amai Grace Mugabe kunyanyisa gore rino, kana vachitaura pamusoro pezvavo vanoti ini ndiri munhu akadzidza, saka ndiri kuti chakati nechakati nechakati. Mofunga futi kuti the majority of our voters vanhu vechidiki, vanhu vechidiki vari unemployed, vanhu vari kumaruwa. Zvese izvozvozvo zvine maimplications. Chimwe chinotaurwa namai Grace Mugabe mumaspeech avo vanhu chavanotarudza kusateerera inhau ye-citizenship and identity, kuti tirokubva kuzanupf iri pati yekuti munhu unofanirwa kunge wakarwa hondo kuti uve nechinzvimbo. Tichiona yakuva pati iya inonzi unofanirwa kuva nechinzvimbo nekuti you are a citizen. Saka mai Mugabe izvozvo zvavanotaura izvozvo vachiramba vachidzokorodza kuti ko inini ndinotadza nei kuita chakati kana ndiri citizen. President vanotadza nei kutaura munhu achava achazotora chinzvimbo kubva kwavari, kwete nekuti ndipresident asi nekuti ndicitizen. Mukatarisa tsamba yakanyorwa navamunangagwa, vanodismisa zvese izvozvo voti kuzanupf inogoita pati yevanhu vasina kurwa hondo sei. Handiti munoona, asi chifungo yekuti vese vechidiki vari muzanupf, zanupf iri kuda vanhu vechidiki, vese vechidiki vavo vakarwa hondo here?
Regai timbokubata ipapo, Dr. Dendere. PJ, we're hearing there from Dr. Dendere, tatiri kunzwa tese vari kutaura kuti some of the things that Dr. Amai, when she speaks, she's selling herself as a candidate.
Yes.
And she has actually literally, you know, laid a pathway for herself to be acceptable to the Zimbabwean public. She first, you know, went on to get a doctorate with the, you know, disputed or not. And then now whenever she speaks, she says, I'm an educated woman. I'm very hardworking. She's selling herself. So, you know, we are yet to see a lot of developments coming out, but over to you.
Yeah, and in some corners, she is actually hardworking.
Yes, yes, she does have, you know, places where she is looking after young orphans at Mazowe. And, you know, she has said she's the one who started Command Agriculture as well. So, you know, there are some...
And she has started a lot of... a lot of businesses and the entrepreneurship, looking at her background, she didn't have all that much when she became the first lady. Yeah, lapho ke sizwa unkosazana Dr. Chipo Dendere lobekhuluma lapho ngokuthuthuka kuka unkosikazi Grace Mugabe, nanko wathola lesicoco sokuba ngudokotela Dr. Amai njengokumutsha babo abantu nxa bembiza ikakhulu kumaseko zona lawo awezanupf. Uzathola ukuthi yena wananzelela abantu bayameyisa becabanga ukuthi yena nanakacabangi, kodwa umama lwana uyacabanga njalo uyaqoqa uyahlela uyakhangela umumo azibonela esengenile khona lapho. Njalo ungabona ukuthi yena nana amandla aselawo asuka ekuthini lokho akukhulumayo engxenye afohle abantu bahleke bathi bona ukathi ukhuluma njengomuntu oluhlanya, kodwa uzabona kusasa kwangkhona sokusenzakala. Nanko ke waxotshisa uJoyce Mjuru, waxotshisa njalo uyemasono mnangakwa khathesi.
PJ, very interesting contributions there. Let me just say hello to some people that are actually live streaming with us on VOA Shona. We want to welcome Eddie Mudua. We also happy more Shumba, Mavis Nyuruka, Mavis Arguti Faces, Mavis Changet Chukuponirai, Isaac Chavunduka, Varguti Tripo, Zanu Yawora, Varguti Pamshana Mission, James Nyamuno Kora. I think the elevation of Dr. Grace Amai in the ruling ZANU-PF party is going to be a blessing to all Zimbabwean women. Dr. Amai is going to work tirelessly towards the upliftment of women's rights, he says. The move by the Revolutionary Party to appoint Dr. Amai should be commended by all sensible Zimbabweans. Kuono kwa mkoma James Nyamunokora. Makuve arikuti zvedu pano. Lucia Stella Mabugu, welcome. Arikuti she is grooming herself to take over as president. She is very aware her husband is old and, you know, may not be right now in his, you know, right senses. Mahloli Ntowi arikuti, Tinashe Muradzi kwa arikuti say no to dynasty. Tinashe Muradzi kwa again, she sounds, he's saying some stuff. Simon Mabasa arikuti, if Dr. Grace Mugabe becomes the president, Zimbabwe will move from west to west. No investment will come to Zimbabwe. So it is this what people want. Nyika isina mari yavo. Star Makajarwa. In fact, it's a message for you, PJ. I'll give you to read. Ana Mawere, arikuti fe. Feli Chama, mamwe, arikuti fe. Advanced Tariro, aripano. Feli, aripano. Monsinto, aripano. To advance as well, Tandi, varipano. Uyeje, kana muri pano pa life feed, rivei majanya pakanzi, share tuone takawanda. Na baba, Lameki, varikuti, watching from Botswana, na Jinja, Obey. Asindruku nzoti, tinemwe mtereri. Aripa life yedu parizvino. Makadi isis Mavis. Aiwa tiri wadi muri kunzwa iri mugangwe iyi. Munoona sei zviri kuitika kuZimbabwe panyaya iyoyi. Kukwiridzira kana kuti kubudirira kwamai Mugabe panyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika vakawanikwa ivo vachisarudzwa mwedzi unouya kunobatsira sei madzimai?
Inini hangu sisimavi. Sezera redi revana vachidiki musizi mabhoni firi kutaura chokwadi hatina nhoroondo yatinoziva nezvematongerwo enyika kunyanya isusu vana vadiki tiri kungoteera tiri hoto kwaenda mhepo ndokwatinoteera nokuti hationi ramangwana redu kuti rakamira rakaita sei nokuti tiri kutya tinotya kureva chokwadi pamberi pamwari
Saka imi sevechidiki muchaita sei munguva inoteverai
panguva inoteera inini hangu ndinoti ngatitevedzerei zvedu zvinoda vanhu kunyanya kwete kufadza vanhu nokuti takatarisa imba iyo yemhuri imwe chete the first significant family iyo zvinhu zvese zvakangonangana naivo tichitarisa vechidiki vari kungofa nekuvaimbira vachivafarira but production yavari kuita kune vechidiki hapana chatiri kuona
aiwa tinotenda sisi Mavis muve nezuva rakanaka Our caller there, PJ Mavis, is saying she is a born free, so she's not really connecting to what Dr. Amai's ascendancy will mean to them as young people. She says, yes, she understands the Youth League are endorsing and promoting Amai to be voted in, but she doesn't see anything coming out of that for the youth themselves.
Marv, I cannot read this one.
That's why I say
lalo vaku adresswe kimi sibilai nzachana la kungoba kuti sithukane kulolu hlelo ungasibophisa ungasifaka inkingeni wathi ngamukele engilabo lapha Marvelous kulobusani mbusontini is watching with you Flex T Will Kamara wotena good angikwazi kuti ngugood wani kodwa sizamkumikela ngentokozo ugood lo Sibanda Pro Lungelo kuthiwa Dr. Grace for what sipho pakaninyu mino waphunga ukuthi trouble Sanelisiwe Ndlovu is watching Anastasia Ndlovu watching from Bulawayo Koni Impala it will benefit only women in ZANU PF Shepherd Maxen wasinika le nombolo zakhe khanya ngeze Botswana 267760 Stabile Sibanda is from bed to west she is already a failure ngabe wakhuza umkakhe but dololo.
Very interesting.
Ngizothola so kulomlalelo khona amavilas ukuthi ngubambe umlomo. Siyakwamukela Nonsi.
Yebo, lichona njani?
Isijonile, lichona njani khona ngapha?
Hayi, siyachona.
Ungaphi komhlaba?
Ngisegoli.
Usegoli, kunjani egoli?
Hayi, namhla ngathi kuyaqandelela.
Yebo phela.
Eh.
Izulu alikani?
Hayi, alikani izulu, alizithumele la.
Yini phela eselibo?
Hayi, izulu zakhona laphinda labaleka.
Ye. Yini eselibona phela uVice President wethu sebalekele khona ngapho lana?
Njalo kodwa kuliqiniso ungapha yini ngeqiniso?
Ah, sizobe sitho njalo lati.
Eh, kathi sizwa njalo sasazi ukuthi kuliqiniso elingakanani.
Ye, siyambona unkosikazi uDr. Amai lokhe ephakama ephakama nanku sezefika sokuthiwa usokumele abekwe abe nguye uVice President umsekeli kaMongameli. Ubona njani kwena ukuphakama kukankosikazi Grace Mgabe?
Ukuphakama kwakhe kuyikufuna kuphela nje ukubamba izikhundla. Ngokubona kwami kufuna ukubamba izikhundla, kodwa ezibambile njalo izikhundla zakhona asiboni ukuthi wenzani ngakho. Into zakhona is like whether kubenefita bona not us ama-citizens.
Abanye ngabathi phela unkosikazi Mgabe uyalwala njengawesilisa, ngakwenziwa ngumuntu owesilisa, ngavela abantu kabakhulumi lutho. Uyazimisamisa la khona lapho.
Yena uyazimisamisa, ngithi ufuna ukuthi akhwele phela phezulu khona la, ahlale lapho phezulu lapho akwanisa ukuthi akhontrole yonke into afuna ukuyikhontrola. But ngabe ikhontrola phela thina abasicabangeli thina izizalwane zeZimbabwe.
So dika kwenziweni ke athi weni ke lo unkosikazi wena nkuthazo yakho ungayenza ukukhetho lolo oluzayo
yena ukukhwela kakhulu uzokhwela njani uzomela vote lo mbuzo ofakwa
kwenza
lapha godi aphela akusoze kuphelele khona lapho kuba nguvice president engxenye vele ufuna kuba ngupresident likwazi njani
hayi indaba yakhona leyo yemizima leyo ngoba mina ngokubona kwami ukuthi lokho zinto zekhaya kungathi thina ngathi asinasay ngoba ngaze thina siyo consent singafuni ukuthi maybe abe laphana kumbe sifuna ukuthi abe lapha kodwa kusalayo bona benza abakufunayo bazomfaka ngokuthanda kwabo.
Hayi kodwa phela lingabhalisa ukuthi levota livote ngomnyaka ozayo limvote out yena lo mngane.
Hawu vota sekukhona vele sikuthi ngapha sivakatshile siyaphenduka ngale khaya sabe sivota.
Phela lingabe lokhe lisithi akula tshintsho vele akula lutho abenzi bazamfaka kuphela. Lina lilalo lalilungelo lokuthi limvotele out.
Siyafaka ukuvota sebesikhona, sebesikhona ukuvotela.
Selabhalisa ukuvota.
Ngiyambhalisile ngapha kuphela nje ukuvakatha.
Anjo phela. Hayi kulungile. Ha siyabonga ngokusiphathisa uhlelo lwethu lalamhlanje.
Hayi ngibonile.
Ubelela ngelihle.
PJ, what was our contributor saying over there?
She was basically saying, we have no say. It's like we have no say in whatever goes on in ZANU-PF, in the country itself. We are like secondary citizens because whatever ZANU-PF says goes. So I was asking her, but you can't have that mindset.
Defeatist
mm-hmm. attitude, yeah. You've got to go and register and vote her out and vote the dynasty out. And she says, okay, yeah, we have registered to vote, but you can tell that she's in that circle of people that have just about given up.
So, I think we need, let's hear from my Michaela. Maybe she has something more inspiring to say. I know a lot of people, there's a lot of apathy, PJ, like what you're saying. But ngathi mbonzwe, my Michaela makadi yenyu?
Tiripo makadiwa sitman.
Aiwa tiriwadi muruki iona sei iri mugangwe iyi. Kana mai mugabe vakabudirira kuti vakwanise ivo kuwanikwa vachiiswa pachigaro che mutevedzeri wemurume wavo zvingabatsira here imi semadzimai?
Hazvina zvinotibatsira sitimazi.
Sei muchidaro.
Tinotoona nemaitiro acho avanoita ivo havana respect kuvanhu vavanofanira kunge vachilida vacho handiti. Saka chero ivo vakanzi zvakafanira kuti uri mai iwe unoisa chikomba mumba handiti. Woita kuti iwe woichi une vana vako vasikana une chii chaunovadzidzisa vana ivavo. Kana vakazenge varorwa vanozongodzidza kuti kana tikaenda kuvarume vedu tinofanira kuchiita tiita zvakadai zvakadai zvakadai. Ndiri kupai zvine example yekuti samai vedu ava vana chavanotidzidzisa zvachose. Nekuti munhu asina mashoko akamuomera pakubudisa mukanwa make chiri pamberi pevanhu vanonyarikana anongotaura zvaanotaura. Isusu vana vechidiki tinodzidza chii kubva kwavari? Hatitovafarire mai vavo. Kana zvikanga zvatongonzi avavo ndo vanenge vavo pachigaro. Hatina zvatingaite but rinenge richingori bundu rinovavira mumwoyo rekuti hatina makonyero asi zvichingotirwadza zvakadaro.
Aiwa tinotenda maita basa mai Mikela. Asi muri kunonyoresa kuvhota here? Tiri kuona muri kuSouth Africa.
Asisimave chero kunyoresa kuvhota kana kusanyoresa zvakangofanana.
Aiwa asi ndo zviri kurambwa izvozvo.
Vhota kana vachinge vangonzi neve ZANU PF ivavo ndo vanofanira kuti kungo leader vanongo leader.
Asi ndo zviri kurambwa izvozvo kuti unge uchihwina loto amai Mikela unge watamba. Hapana munhu anombota anowina rotary iye asina kutamba rotary. Saka zvakafanana kuti imimi tomboti mazowana munhu wamuri kuda kuvhotera mofunga kuti 2018 muda kunovhota imi musina kunyoresa hazvizogoneka. Saka vanhu vari kukurudzirwa kuti endai munonyoresa kunyange zvikazodii zvikadii munozogona kufaitira vhoti yenyu nekuti munee makavhota. Kana kuti munogona kuti nini slip yangu iyi ndakavhota zvotaurwa zvakadaro.
Ndavataneta nekugara musango kuti kutodawo unogara kumisha yedu kwatakazvarirwa. Vana chaivo takasiya vana vari vacheche nanhasi dzotova mhandara. Tinotorwa dzinogara musango but nyaya tinogana ndikada kuti ndigare nemwana wacho ndichimupa rudo rwake anodyei kutyora anoenda nei.
Saka vana
tinochingirirawo kuti nyika yedu dai yachinja yava a better country at least zvinobatsira munhu wese.
Vana kuZimbabwe makasiya vangani?
Ndine vaviri zvangu.
Saka mai ikoko kuSouth Africa kwenguva yakareba sei?
It's now somewhere 5 years.
Aiwa pakanaka mai Makela, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka sisimazi. Munozva sisimazi chinorwadza ndechekudai. Kune vamwe vanhu vane vabereki vachembera handiri munoona. Vabereki vedu vakatoshanda kare kare. Government ichiri yakanaka. Ava rakana mapinjinzi avanowana handiri munoona. Kune nherera, kune chimborume, kune chirikadzi, kune vakaremara. Havana mari dzavanowana kubva mugovernment handimuona. Kana uchinge usina mwana lese vamwe vabereki vedu vane vakurisa vana mbuya vana sekuru vane vana vakasofa kare kare nezvirwere zvekumazuvana handizi. Vana vabereki vava havana kwavanoshanda vanhu vachembere kuti havachakwanisa kuzvishandira handimuona. Vanorarama nei sisimavhendudzei? Mukaona dzimba dzinogara vamuono nemvura inombonaya kumusha wokuso unonzwa tsitsi. Kuti nai Mwari ndochii? Dai hurumende yedu yaona chekuitawo nevabereki vakadaro ivavo nevamwe vanhu vakarimara rogira matrits handimaona. Ndozvekukonzeresa kana vamwe vana vechidiki ma16 years kuti vapinde mubhawa unonzwa mwana mudikidiki achinzi ari kuvatirwa 50 cents, opiwa chirwere 50 cents. Ende ukada kuzvitarisa kuti vana vazhinji vane zvirwere iko zvinezvi ma15 years zvichidzika. Ndo vazhinjizhinji vari kuita prostitution ende ndo vazhinji vane zvirwere. Saka nyika yedu dai yange yanaka neprostitution yaitawo zviri nani. Vana vaitawo vaiendawo kuchikoro vachiziva kukosha kwakaita utano hwavo.
Aiwa tinotenda mai Mikela, regai timboenda kuna CSPJ. CSPJ, mombotaurira vamwe zvazviri kutaurwa namai Mikela.
Makela, mukosikazi Mikela upumise amazwi abuhlungu sibili. Uzwakala ukuthi uzwa ubuhlungu phakathi kwenhliziyo yakhe. Hanzi rakaita sebundu riri mumwoyo rinovavira mukati unoshaya kuti unokwenya sei. Ndo zvandabata kutwa kufana lequbu eliyabe liphakathi enhliziyweni. Uyaswela lokuthi ungalithwebuza njani nxa lapho lingaluma. okutshengisa ubuhlungu alabo empilweni yakhe ukuthi izinto ezenzakala ngaseZimbabwe kubuhlungu sibili watsho lokuthi abazali bakhe sebeluphele yena laba abazali bakhe labanye asebeluphele kabatholile pension yabo lalo babangayithola okuyipension abanye bangkhona bathola ama $10 oyimali engasancedi lutho okuthi vele bona yibo asebesebenzela ukuthi abazali babathuthukise ukuze bathole inhlala kahle engcono ikanti ke abadala labo babe vele bezisebenzele empilweni yabo babe vele behlezi kahle bezisebenzela befaka amapension abo eceleni ukwenzela ukuthi lapho sebeluphele bakwanise ukuthi babe lenhlala kahle engconywana.
PJ, I understand we have another caller. Let's get into kuna Theodora Nyerere kupakwashi. Makadi yenyu?
Tinofara edu, maskwera fei.
Aiwa, taskwera. Tipeo fungwa zenyu ye, zvatirikuona zviri kuitika mubatore ZANU PF. Munoti imise madzimai.
Imise madzimai zviri kuitika zvikutondirwadza, especially kunyaya yevana vasikana. Yezvinozvi vana varasa umu vana vari kuhura ini ndiri kunoo kuSouth Africa vana vari kuhura vari kuita mabasa asingatomboiti mamwe kuti ukatarisa munhu wachena anenge achiita izvozvo mumwe munhu akatopasa chikoro asi nenyaya yekuda kwokuti kuri kushayikwa mabasa kuzimu kwacho ikoko nekuda kwokutongwa kuita bato riri kutonga iro munhu ari kupedzisira akuita zvisina basa zvokuti vari kupinda muzvirwere ndiri kubatikana zvisingaite nezvokuitwa nebato rezanu pf iri handina mufaro nezvandiri kuona zvokuitika munyika yandigere ino isiri yechipikirwa hakusi kutoda kugara kwatumbuita munyika dzevamwe uku kutotambura asi hapana chekuita kungoti ndoo zviripo zvazvo asi dai zvataa kupinda mumaelections kudaika zvikaita nani kana vakabva pamwe pamwe zvingaite nana iye zvino takaomerwa zviri kuitika zvakaoma mufungi
Okay, maita henyu mai Theodora asi kupinda kwamai hakuzobatsira here imi madzimai semunhuwo akabereka kuti havazotiwo kana vakawanikwa ivo vachigadzwa semutevedzeri womurume wavo hamuzoona here kuti zvinobatsira izvozvo
zvinogona kubatsira asi nemuomesero wacho wavari kuita zvinhu pari zvino ina handina shuwa ndiri kungoona riri rima richangoramba riri bhose ndiri kungoona zvicharamba zvakawedzera nekuti dai vari amai vanofunga chaivo kana izvezvo vangadai vachitoti rerutsirowo zvinhu kupinda kwava handione kunoita chazvinoshandura ini kutaura chokwadi
aiwa tinotenda maita henyu amai Theodora
anda kukuburusira shiri
aiwa ndinotonderuregerero
unokumbira forgiveness
aiwa ndinokumbira regerero Theodora Nyerere kupa washe aiwa
maita basa mufunge nekundipinza pachirongwa nekupawo pfungwa dzangu
aiwa tinotofarira ibvai madzvanya pakanzi share apo kuti vane hama neshamwari dzenyu vabva vakunzwai muchitaura pafacebook page ipapapa saka magona chaizvo tinokutendai sisi Theodora
ungampapise linyoni zake lapa
chokwadi PJ tinenge tagara tinotaura naDr. Dendere usati waenda ako pafacebook tsimbongoti Dr. Dendere you've had a lot of you know people contributing and they are saying they are apathetic about registering to vote and they are saying when they look at what's going on within ZANU PF and the rise of Dr. Amai Grace Mugabe it doesn't concern them. What's your take? Why are women and other people having so much apathy about registering to vote at a time when we're seeing the ruling party imploding?
Well, I think apathy is not new in Zimbabwe. In fact, apathy is the very reason why we are where we are today, right? And for me, I think being able to pull up some numbers is important. So Zimbabwe gained independence in 1980, and we look at voter turnout from 1980 until 2000. What happened between 1980 and 2000 is that urbanites, in particular the middle class, the wealthy, the educated, sort of excluded themselves from politics, right? People didn't go out to vote. People didn't think it was necessary. People were either frustrated or had confidence that ZANU-PF was just going to do the right thing because this was the party of independence.
Mm-hmm.
So people exclude themselves from politics. We go from voter turnout of about 64% in 1980 to voter turnout of less than 35% for the 1990 elections, the 1996 elections.
Mm-hmm.
The next high turnout we see in the 2000 elections when we have 55% of people go out and vote. And so people look at that and they say, well, Chipo, what does it matter that MDC has won all these years and people turned out to vote in 2000 and 2005 and 2008?
Mm-hmm.
And what people are not paying attention are the numbers of who's in parliament. So I always say to people, you go from ZANU-PF having 107 out of 120 seats in parliament to 62 seats in parliament in 2000, right? And what did that mean? Having those people in parliament meant that the government could not accelerate a number of policies that they wanted to accelerate. I always tell people to read on the parliamentary arguments that were held during Operation Mlambachina. The late MP from Mbare, I mean, he stood up for his constituency.
Mm-hmm.
Right? So we need a parliament that is more diverse. We need a parliament that's just not ZANU-PF parliamentarian. And when people don't vote, the opposition loses seats in parliament, which means that if ZANU-PF wins with a majority in parliament in 2018, they can change the constitution to whatever they want it to be.
Mm-hmm.
So a lot of your callers are people from the diaspora. What people in the diaspora are interested or at least concerned about, one of the things that people were very happy about with the new constitution is dual citizenship.
Mm-hmm.
Now imagine that ZANU-PF has 99% of the seats in parliament and they say, well, why don't we do away with dual citizenship? Now that Emmerson Mnangagwa has joined those of us in the diaspora, I'm pretty sure he's happy about dual citizenship, right? Should he seek asylum and find himself settling abroad? But then the government might say, well, once you gain citizenship abroad, you lose your Zimbabwean citizenship.
Mm-hmm.
They can vote on that, and that's something that can pass because there is no opposition in parliament. So when people decide that they don't want to vote, well, the reason why we are where we are today is because people stopped voting.
Mm-hmm.
It's because people stopped challenging bad candidates that were running between 1980 and 2000. And I'm not saying that every MP who was a ZANU-PF MP was a bad MP, right? There were some really good MPs. So I grew up in a constituency that was run by Irene Zindi, and I distinctly remember that Irene Zindi fought really, really hard to stop Operation Mlambachina in airport areas in the mid-90s. But she's one of very few MPs who were fighting hard. And so when people don't participate, they are giving politicians the right to do whatever they want with their lives. So people really have to stop and think that, and think hard about what it means to have people in parliament. The documents that you have, the passports that you have, your ability to have that passport, it's very much dependent on who's in office.
Mm-hmm. Thank you very much there for your contribution, Dr. Dendere. Tine mwe mutereri wedu regaitende kwavari. Hello.
Hello, magadi ko.
Ai watiri wadi magadi mimi.
Sinofara.
Ehe, turi kutaura nanapa.
Mukutaura na Charity Tinaro kateza.
Ehe, sis Charity, muri kuona sei zviri kuitika izvi. Turi kuona pari zvino madzimai vemuZANU-PF uye zvine vechidiki vari kuti ivo vari kutsigira zvikuru kuti mudzimai wemutungamiri wenyika Dr. Amai Grace Mugabe vawanikwe ivo vachipiwa chigaro cha VP. Imi munoti zvinozobatsira here remangwana remadzimai?
Ine handioni zvichiita because havangakwanisi kuteerera kamadzimai eZANU-PF vechidiki veZANU-PF chete. Vanofanira kuteerera nyika yese, zvinoda nyika yese, kwete kuteerera vechidiki veZANU-PF chete. Because apa vanenge vachimirira nyika yese ka havasi kumirira ZANU-PF chete. Saka vanofanira kuteerera zvinosarudzwa nenyika yese.
Saka imi munoona zvakamira zvakadai zvichizofamba sei? Muri kuenda here kunonyoresa kuvhota semadzimai?
hatichanonyoresa kuvhota asi hatizivi kuti zvichafamba zvakanaka here kana kuti bati hationi zvichitiitira isusu.
Mhm. Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Hatatendi.
Mhm. PJ, a very interesting contribution there from Charity Kateza. I think she's in Botswana. She's saying, you know, although she's going to register to vote, she doesn't think that the appointment of Amai, if it goes through, will benefit her, because this, the people that are actually endorsing her are mainly from the ruling party. So she would like it to be open to the whole country, because she will not only be representing people from ZANU-PF, but the whole country.
Yeah. Ha ba khuluma abaningi wathi ngidedele kancane emuva lapho kade ukukhuluma khona uDr Dendere lapho kade sithi umbuze khona usithi wena kungani abantu sebephongu nyamba inhliziyo bengasafuni khona lokuyavota besithi a kuyajinjana vela kuguqola lutho kodwa ke inkuthazo ekhona lapha ekhulunywe ngoto unkosazana Dendere yikuthi asambeni sivote, asambeni siyebhalisa ukuze sivote, ngoba silakho ukuthi sibavote out kulesikhathi lapho idale lephalamende elali lamalunga amaningi sibili in the majority ababenge bebandla eliphikisayo ele MDCT. Kodwa ke kathesi selayehla lelo nani kungenxa yokuthi abantu kabayanga vota ngobuningi ngo-2013 ibandla le-MDCT lacina linqotsho. Yikho ke nxa singasasuka uma ngakuthi siye bavotela out sizabe lokhe sikhala sikhala ngequbu eliyabe liphakathi elingenwayekiyo. Iko kukhuluma okwenze ulokhu ze uDr Dendere. Kodwa ke lo mlaleli obekhuluma kathesi laye ukukhanya laye enyampile inhliziyo uze wakhulunywa laye la ngumavelazi ukuthi hayi phela lingayekela ukuyavota cabanga ukuthi mbani ozabuya azoliguqulela izinto, mbani ozaletha leyo nguquko elizweni ukuluba seligugudekile. Babe lokhu besenza khonokho besithi abantu vele bayasenzani. Hey, baba qhubekele phambili besenza khona lokho abakwenzayo.
PJ, let me just read what somebody here actually who was on our live feed earlier on when I posed the question, and I have Ketai Rujizo who said, "Ah, there is nothing bad about what is going on. Kana mai vapiwa position zvakaipei." We have Nyasha Nau who had said, "Call me." Bulenko Sinube had said, "Call me." Memory Tsitsi Mupatsa Vangavesa number Zavo, since Mavis Tataura Navo. We are Tomboenda Jedutiverenga Mwaripa Life Feed Parisian. Kanamuru Dagpinda, Pachirunga Munogo Nakunura number Zenipo Panopa Life Feed Edu, Tivatakfoni Rainya, Mazmai Nas and Doa Trukupom Kana. PJ also Nasikuneva Movasiku Ziva, Nastona Pachitka Chitiko, Imomo Arare Nas. Taona Airport, Arare Airport, Ichinziyo Yakunzi, Robert Mugabe Airport. Kuvira nas 12 o'clock ya nezu
Robert Mugabe International Airport.
Saka ndozvimwe futi zviri kushusha vamwe kuti zvinenge zvati one day, asi pano zvedu tatiri kutaura nyaya ya Dr. Maita tingozivisa vanhu zvimwe zviri kuitika munyika pari zvino. PJ toda kuchingamidza mukove ari kuti zvedu pano Hep Moshumba vari pano, Elton Lee Chiremba vari ku Cape Town, Robert Matsamba, Simon Mabwaso, Tandi Manando, hanzi ndapinda. Sistandi, kana mune namba nyurai tikufonerei madzimai vari palive feed yedu. Edimudau Babala mekitambotaura navo pane chimwe chirongwa chataita. Angeline Mureda Mudira Mombe Manjoma vari kuti watching, admire Longman Jingura vari kuti fe madzimai makadi yenyu. Advanced Tarirand Sisima Vinde ipi pari zvino tikutaura nezva Dr. Amai Grace Mugabe, kuti zvatiri kuona zviri kuitika mumatongerwo enyika zvinobatsira here madzimai, nekuti zvikaenda nezviri kudiwa nemamwe madzimai emuZANU-PF nevechidiki tichaona vave mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Juliet Kuchika uripo ari kuti watching from KZN. Isaac Chamvunduka ari kuti tiripowo. Alpha Moyo hanzi muri seiko. Lloyd Dzimati hanzi watching from SA. Lanias Komboni Mucheri Mkondo hanzi fe ipo pano. Tombo tarisa pauri tisataenda zvedu kuna Dr. Dendere.
Stavile Svanda is from Bed to West. Shepherd Maxen siyakufa lonyaka bakithi. Unyaladzani Nkokoti uti Mugabe again bad news. Your ama is just a comedian. Please Zimbos stop here now. Watu wafaka le exclamation mark. Hlubikazi Sitsha sihaba la shabalala elakithi uGrace uvele nguye obebusa yikho into sezibe nje usali wayelini na shem Chiko Nyoni lish usethethisa lapha wathi ngichiye kunjalo asingeka ngakutsho lokho emsakazweni Shepherd Maxen Maxen uthi call me please hay sizibonile inombolo zakho siyazama sindisiwe Nkomo linjani watching from Joburg. Nomsa Negevane is watching. Nomam Shibe is watching from Chicago.
PJ, pane vamwe varikunyora pana pazviri very interesting. Pane contribution iri kutaurwa iyo na Emilda Chiechings arikuti ndaroverwa mwana achifamba hake mutown nemapurisa kuita here ikoko. Sisi Emilda kana mune namba kandai namba pana pativata kufonera imutudze kuti zviri kufamba sei ikoko. James Nyamunoroka arikuti Dr. Amai would definitely prove all doubting Thomas is wrong. Mkoma James kana mune namba isai namba yenyu tinokufonera ine kuti dombonzwa vamwe vari kusupportawo zviri kuitika. Gift Muriranza amai vari kupinda zveginya hapana zvatingazviita mazimba tiri magwara tinotya ndokutaura kwavari kuita. Ndina sisi Stella Mabugu Lucia Stella Mabugu vakwanisa ivo kuwanika vachishare live video tinokutendai. Dr. Dendere tinombodzoka kwamuri.
Sure.
Takatarisa iyo Congress iri kuitwa mwedzi unouya. Vazhinji vanga vakatarisira kuti pamwe ndopachazodzingwa mutevedzeri we mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa takaona zvichiitwa nemuvhuro. Uyezve pane ma resolutions akati wachange ariko. Munoona mai vachikwanisa kupinda here pachinzvimbo chairo chiri kukurudzirwa izvi nemadzimai nevechidiki.
Ndinoona sekunge zvinoenderana nekuti ivo vari kupida here chinzvimbo chacho. Tikatarisa muspeech yavakapa musi weSunday ndinovimba kudaro aiwa musi weSaturday Sunday kuchurch Super Sunday. Speech yavo vakati ivo tichitaura mazuva vakataura vakati zvakaipa here ini ndikapinda. Asi hazvireve kuti vachati ivo vapinde. Asiwo futi tiri kuona kuti mamwe maprovince nemamwe mayouth muZANU-PF vari kuti tiri kuendosa VP kuti vave Mai Mugabe. Vice President vamupoko vakataura ivo vakati vachiadressa president vakati haikona kutya kuisa mudzimai wenyu kana zvirizvo zvamuri kuda vachireva kumukuru wenyika. Saka kupinda kwaMai Mugabe pachinzvimbo ichi maone rangu ndekuti zvinongoenderana nekuti ivo ndizvo zvavari kuda here kana kwete.
Aiwa pakaoma tinotenda Dr. Dendere PJ. We're hearing there Dr. Dendere just taking us through to say what will happen next month. Oh, I understand Sinasisi Emilda vanga vanyora ivo vachiti mwana wavo arowa mutown. Haroo Sisi Emilda.
Hello, makadi zvenyu Sisi Mave.
Aiwa tiri wadi makadi imi.
Ndiripo zvangu.
Ehe, muri kuinzwa iri mugango yamai Mugabe asi mutitaurira zvamataura zvemapurisa kuti zvafamba sei.
Mwana anga achiti ari kubva kuchikoro masikati anaya anoenda kuchikoro oenda kubasa zvake ari kuita zvebeauty therapy. Saka anoendawo kunoshanda hake mupart time yake mutaoni imomo kana abva kuchikoro. Saka anga achitoriwo munzira kuenda kumba zvake achibva kubasa kwake ikoko. Ndopa atongoriwo munzira ari kuenda kunokwira bhazi. Saka anzi kuva kune mapurisa here ecity council nemapurisa ezetrp ari kutongofamba hana chaari kuziya vakumubata kumuzvambaradza mwana. Izvozvi zvo kutaura kunoko ari kutaura kuti rwoko rwakazvimba gumbo rakazvimba ndekufamba kwachona hamuna tachafamba sei mangwana kudzokera kuchikoro.
Imi muri kupi Sisi Emilda?
Ndofuna ndiri kuGermany iye ari kumba kuZimbabwe.
Mwana ari kuZimbabwe saka atsanangura here kuti vanga vachimurova vachiti chii?
Ndamubvunza saka hangu ndiri handitomboziya ndangwere kana ndakungorohwa ndiri murodhi ndokutofamba enda hana kutombotaura kuti chichanga chiitika kana kuti chii saka angokwanisa kungomhanya zvake nokuti adonha akasumuka akarohwa futi achitomhanya achitotiza but paatanga kurohwa hana kuziva kuti chii chiri kuitika angwere kana akungorohwa.
Mhm. Saka mungati zvine chekuitika nezvematongerwo enyika here nezuro takanzwa kuti kwakune vechidiki vanga vari kurovana vari kumapato akasiyana vemuzano PF imomo vari kumafaction akasiyana. Mungati abatanidzirwa here mune zvematongerwo enyika?
Zvingangodaro zviri izvo kuti ndozvaitika nokuti mwana wechidiki kamunhu ari kuma just 20 something years. Saka munhu angobatanidzirwa ndofunga vachingofungidzira kuti pamwe angangodaro ari munhu ari kubato rinopikisa. Ndokubva vangomubata vakumurova asi zvinorwadza mufunge.
Aiwa tinotenda sisiemilda ameno kana mamuri kudawo kutaura nezvatanga tiri kutaura nezvazvo zvekukwira kwamai Grace Mugabe munyaya idzodzi dzepolitics kuti mungapane chamungapo here pfungwa dzenyu.
Ya inini pfungwa dzangu ndedzekuti amai Grace Mugabe havana kana kodzero yekuti vatonge muZimbabwe. Maitiro avo nematauriro avo havana chiremera chaamai chokuumba kana kuvaka kuvaka musha varipo nekungoparadza upenyu hwevanhu. Mai Mugabe varipo nekungodawo kuti mbiri yave irambe ichienderera mberi sekutaura kwavoko vakati kuti kana vaMugabe vakafa nyange dai vari kuHiroseka vacharamba vachitonga vari muguva kureva kuti ivo ndozvavari kuda kuedza kuita kuti ivo vakatonga Mai Mugabe ichangoramba ichingonzi Mugabe Zimbabwe iyo iya ndozvavari kuda asi zvinorwadza chokwadi kugara kunoko hakusi kuda kwedu asi kuti ndovakakanganisa nyika dai vanga vachifungawo saamai sekutaura kwavanomboita vachimbochema kuti ndinorwadziwa ndinochengeta nherera ndinodai dai vasiyana nazvo zvavo zvezimbabwe vapo vamwe vanhu vatonga nokuti vakatotadza ivo havasi kuzombofa vakagona kumisa nyika zvakanaka hatisi kuvafarira amai ava chokwadi chakanaka havasi amai vanoumba asi kuti ndaamai vanoparadza.
Aiwa tinokutendai sisi Emilda nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka.
Maita zvenyu.
Mm-hmm. PJ, an emotional contribution there from one of our VOA Shona. She actually wrote on the Facebook page what had happened to her child in Zimbabwe. She's in Germany, but she was also now narrating her view on what is happening in ZANU-PF and the escalation of Amai Dr. Mugabe, Grace Mugabe, if she succeeds next month. Asinisa ndaenderera mberi rega ndingochingamidza Sylvia Sunguru ari kuti watching from Australia makadiko madzimai vanenge vauya pano kekutanga nyoraiwo nhamba dzenyu mupinde muchirongwa chiedza mujuru hanzi comment loading regai tiende kwauri Patience Musa fe ndasvikawo pano.
Mina lapa ngilo Nelson Letani Chuma is saying she's watching from Botswana. Hlangabeza Mpofu kunzima kwelakithi bakithi sophephelaphi khona yikuphela kwesikhathi ngezinye zezibonakaliso zokuza kwenkosi silibele ngeze lizwe. Uphamela Khumalo uthi only God knows.
Let's go now to Dr. Dendere to just close out the program. Dr. Dendere, you have been monitoring the situation and I've seen you posting a lot on, you know, for people not to underestimate the first lady. Tell us a little bit about that, but in brief, we only have maybe a minute.
Okay, I think you should never underestimate somebody who's tested power and they want more from it, right? Mm-hmm. Something that I always tell my students is that three-year-olds like power and they try to hold on to things. And we don't evolve very much from that as human beings. You give somebody a little bit of something, then they want more. Mm-hmm. I don't think that the First Lady will stop at being chair of the ZANU-PF Women's League. I think she's said many times that she's a citizen and she's entitled to running whatever office that she wants. And so if people feel very strongly and feel opposed to the first lady, then they should go and register to vote so that their voices matter, and then they can also participate in the political process.
Mm, thank you so much for rounding it up very nicely there, Dr. Dendere. Thank you so much. And I have here a contribution of someone saying they are watching from Kuwait, PJ. I just lost their comment. But, you know, I did see it earlier on. I just lost it, but thank you so much, Vatinyo Ravarku Kuwait. Over to you.
Yeah, I said to us, Vomu Vanaskovele Pambili, Moshello to go to a very Savulis, as we lavant of a name, Agate Kuluma Lapa, Visicho Imbonoya. As begging it to our Ilfana and Jalo, Yvigelizayon, as Cat Sini, Moshello to us, issues any bomama, Moseli Valelisa, Praxitis Jeremiah.
And I'm Marvelous and Flanganya, who is saying thank you to all those who joined us on our VOA Shona Facebook page. Please share, like, comment, so that we can continue the conversation next week.